Makundano aya akapera nezuro zita rungotaurwa nezvaro rere la Lionel Messi. Chiri kufadza veruzhinji ndechekuti Messi atora World Cup makundano ake anogona kunge ari ekugumisira sezvo ave nemakore makumi matatu nemashanu ekuberekwa. Messi ange asimudza mikombe yose yakakosha kunze kweWorld Cup izvo zvafadza aimbobatira Kambuzuma United vaShepherd saizi.
Messi kutora kumukombe World Cup zvakandifadza nekuti anga azvimirira kubva nguva yakareba achida kutora zvese anga atora anga ane chinhu chinhuwani changa asara iWorld Cup. Saka kutora kwakaita kwakanaka nekuti agona zvese aacomplete.
Messi akatungamira Argentina kutora mukombe uyu nekurova France nemapenalty 4-2 mushure mekunge mutambo uyu wapera uri mangange 2-2 munguva yakatarwa uyezve 3-3 maminutes makumi matatu akawedzerwa. Zita raMessi rere kupinda munhorondo yeWorld Cup pamwe chete neraPele weBrazil na Diego Maradona wekuArgentina sevatambi vakaita mashiripiti anotyisa makundano aya. Makundano e2022 World Cup akaunzawo zvishamiso zvakawanda kusanganisira kubuda munharaunda yekutanga kwezvikwata zvine mukurumbira zvakaita seBelgium neGermany izvo zvakateverwawo neBrazil neSpain. Kokundwa kwakaitwa Argentina 2-1 neSaudi Arabia uye Japan kurova kwayakaita Germany 2-1 Morocco ichikunda Belgium 2-0 kuri kupindawo munhoroondo yemakwikwi aya semabudiro akaitawo mitambo zvaive zvisingafungidzirwe. Vaimbove mubati wepembe mupremier soccer league vaSam Hamandawana vanoti izvinoratidza kuti nabvu pasi rese yashanduka.
Bhora raitambwa kare nerako mazuva ano zvatisiyanei, but zvisinei nokuchinja kwaita bhora yezvinezvi. Zvaiitika kare hazvichaitika yezvino. Vanhu vese makoches vavandudza matambiro nemaitiro.
Izvi zvakasimbiswa neMorocco, imwe yezvikwata zvishanu zvaive zvakamirira Africa kumakundano aya, pamwe chete neCameroon, Ghana, Senegal neTunisia. Morocco yakaita chikwata chekutanga kubva muAfrica kusvika musemifinal yeWorld Cup kubvira makundano aya aparurwa muna 1930. Mokoguma Morocco yakapedza iri pachinzvimbo chechina ndokupiwa mamiriyoni makumi maviri nemashanu emadhora kana kuti 25 million neFIFA. Manager wechikwata cheZimbabwe Warriors vaWellington Mpandare vanoti Morocco yasimudza manyukunyuku muAfrica.
Munhu wese muAfrica akutoona kuti kai Morocco yakadya Netherlands, yakadya Belgium, ikadya Portugal. Kwestinotadza neyo nekuti zvaiyaita izvi zvaita kuti vamwe vese vave netarisiro yekuti vaitedzerewo zvakaita Morocco nekuti ndekekuti saka tiri kutarisira kuti isizo dzese dzichange dziriko kuAmerica nokucanada kuchitambwa next World Cup vachange vakamirira Africa vachisimudzira flag yeAfrica sekusimudzira wakaita Morocco.
Izvi zvatsinirwa nemungorori wemutambo wenhabvu vaAdvance Katapa.
Izvino zvakutotidzidzisa dzimwe nyika nedzimwe timu dzese kuti aiwo hakuna chisingaitiki, everything is possible. Tinotosvika chete nafinal ikoko, zvokuti kune next World Cup iyi hazhinji dzichatosimba kuti dzitose zvakaita Morocco.
Makundano eWorld Cup anotevera ari kuitwa muna 2026 kuCanada neAmerica uyezve achange ave nezvikwata makumi mana nezvisere kubva pamakumi matatu nemana. Africa ichange nezvikwata zvipfumbamwe kubva pazvikwata zvishanu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.